Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri ndira 5/2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vana vanofane chirwere cheCOVID-19 munyika izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi muZimbabwe pamazana matatu nemakumi masere nevana.
Kudai vaita zvokuti vangosimbisa mutemo vane polisi here inopinda kamu vanhu zvavanga vachingoita zviya zvokuti vanoudza munhu kupfeka chimask musaungana musadii pano kuvhara bhozi vanhu tichararama sei iko zvino tiri kubva kumaholidays konziko lockdown rendi dzacho mumashopu tichabhadhara nei end of month after 30 days izvozvo
vanhu vakawanda vochema-chema neurongwa hwehurumende hwekuvhara nyika kwemazuva makumi matatu
Anzi mara hakuna, tunongo toko samari kutakufeni kwa kuma 11, 12, maliminga ya pera mbengi lini wa msisi mama.
Vanuwe mchinoi, vanutadza kutora mari zao kumabanga. Nyanzi zoze ya zhinorewa kumbofaru kwa kwenyika, uye ya zhinorewa kuwanu ni mabizimusi. Indiwe mimwe emisore na uzedu zanasi, ichiwe kwa mure ichiba kuno ku Studio 7, irimu Washington DC. Zimbabwe yave nevanhu mazana matatu nemakumi masere nevana vafane chirwere cheCOVID-19 zvichitevera kufa kwevanhu vana nechirwere ichi nezuro. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu mazana mashanu nemakumi matanhatu nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vose vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru gumi nezvishanu nemazana masere nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 15,829. Kusvika pari zvino vanhu vapora nechirwere ichi vava zviuru gumi nechimwe nemazana manomwe negumi nevatanhatu kana kuti 11,716. Zvichitevera kupora kwevanhu zana nemakumi mana nevaviri kana kuti 142. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava zviuru zvitatu nemazana manomwe nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 3729. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi masere nematanhatu kana kuti 86 million uye vafa nechirwere ichi vadarikawo miriyoni imwe chete nemazana masere ezviuru kana kuti vadarika 1,800,000. America ndiyo iri pamberi iine vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri neimwe kana kuti vadarika 21 million vabatwa nechirwere ichi kuchitiwo vafa vadarika zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu nezviviri kana kuti vadarika 362,000. Vanhu vakawanda vatevedzera kurudziro yehurumende yekuti vanhu varemekedze mutemo weNational Lockdown Level 4 uyo uchange uripo kwemazuva makumi matatu. Asi vakawanda vari kuchema-chema nerekuti urongwa uhu huchavasiya vari munzara. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji muBulawayo vagara kudzimba dzavo pakutanga kwelockdown nhasi, uye nzvimbo dzakawanda dzinosiya dzakazara vanhu mudhorobha dzange dzine vanhu vashoma-shoma, kusanganisira kunozikanwa kunzi kuMarket muna Fifth Avenue. pange paine ma roadblock mumigwagwa yakawanda inopinda mudhorobha uye vamwe vanhu vachida kupinda mudhorobha vasina magwara anodiwa vange vachidzorerwa kumba asi vamwe vataura neStudio 7 vati izvi zvange zvichiitwa nenzira yakanaka pasina kutyisidzira kana kuvhundutsira vanhu kunosiitwa nemapurisa nemasoja panguva dzakadai vakawanda vange vachichema-chema vachiti pane kuti ise lockdown zviri nani kuti hurumende iite zvose zvainogona kuti vanhu vatevedzere zvinotaurwa nenyanzvi dzezveutano pakudzivirira chirwere checovid-19 mumwe ane chitoro chinotengesa zvakasiyana-siyana mudhorobha uyo angoda kuzikanwa nezita rekuti Moyo ati kuveko kwelockdown kuchasiya vakawanda vari munzara
kudai vaita zvokuti vangosimbisa mutemo handiti vane vane polisi here inopinda kamu vanhu zvavanga vachingoita zviya zvokuti vanoudza munhu kutipfeka mask musaungana musadi pano kuvhara bhozi vanhu tichararama sei iko zvino tiri kubva kumaholidays konziko lockdown renti dzacho mumashopu tichabhadhara nei end of month after 30 days izvozvo ipapo hurumende yedu yanga ichifanirwa kuti ipanzwisise ipapo kudai vanga vachiita zvinoita dzimwe nyika vopawo vanhu chikafu vanhu nzara inovauraya mudzimba
mumwe anorarama nekutengesa zvirimwa zvakasiyana-siyana pamaket vatyson shumba vati vanonzwisisa kuti sei hurumende yakaisa mutemo welockdown asi vativo semumwe wevanhu vanozvishandira shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende yavapa mukana wekuti varambe vachishanda
isusu sevanhu vanozvishanda tichitengesa maperishobo staff tinoona kuti vanhu vakadhistebwa kuyazotenga zvinhu zvinotanga kuora mari dzaakutofa patoita kahodha zvakatoya kunoktown so tachingokumbira kudai vangoti ngatichengetedzei mutemo tipfeke mamaski masocial distance nemasanitize tinge tichikwanisa kushando kuti tikoti kwanise kurarama kozi ndo zvinototiraramisa izvozvo
mumwe vanorarama nekutengesa amai Memory Gaviro vaudza Studio 7 kuti vanhukadzi kunyanya ndovanonyanya kuomerwa nekushayiswa mukana wekuita mabasa avo nekuda kwelockdown vati vanhu vakawanda vanogona kufa nenzara sezvo pasina matanho akatorwa nehurumende ekuti ape veruzhinji vanotambura mari yerubatsiro panguva yelockdown
kuri kunzi garai mumba mwana anokuchemera hauna kana shuga hauna kana chii chauinacho hauna anenge achikubetsera dzimwe dzenguva unenge wakafirwa sesu vanhukadzi kamwana anenge akatotarisira kubva kwauri handimunoona mangodziriwo madhurizi dziri kutoora kuora kwadzaita ndokutoparara kweupenyu zvinobatsira here kuti garai mumba tozoviga zvituna zvevanhu venzara mumba
mumwe womugari vafaraizowa vati kunyange hazvo vachibvuma kuti lockdown inoomesera veruzhinji zvakakosha kuti ivepo senzira yekuedza kurwisa chirwere checovid-19 icho choramba chichikura munyika nepasi rose
zvinguva zvingakanganisei hongu asi chinokosha manje upenyu hwekuti chirarame nokuti kuedza kuti tiedze kudzivirirwa uchindidzivirira nichikudzivirirawo uchichiita sei chirarame
mutauriri wemutungamiri wemdct vawitness dube vati bato ravo riri kushushikana nekutekeshera kwechirwere checovid-19 munyika uyewo kuti chave kubata vechidiki vati dai hurumende yawana dzimwe nzira dzekurwisa chirwere vachitiwo vanhu vanozvishandira pachavo vega vanofanirwa kubvumidzwa kuramba vachishanda
danho ranga riri nani nderekuti hurumende ione kuti inoita ichibetsera kuti vanhu vanozvishandira varambe vakavhura asi kwakaiswa nzira dzekuti urwere uyu wecovid-19 usarambe uchifachukira uyezve uchiva njodzi yakakurisa mukati menyika yeZimbabwe tinoonesana nehurumende kuti kwapera mwedzi uyu tingaite matanho api ekuti nyika irambe yakavhura vanhu vanozvishandira vadzokere kumabasa
mutevedzeri wemutauriri webato remdc alliance vaclifford shlachwayo vashora hurumende vachiti maitiro ayakaita lockdown anoomesera veruzhinji
munovharira vanhu for 30 days munofanira kutarisa kuti vanhu vachadyei vachararama sei zvichafamba sei totarisa futi nyaya yekuti kana muchiti chirwere chauya zvakare zvine simba vanhu vacharapwa sei muzvipatara manesi vari kuwana zvakakwana here zvokuti vashandise vari kuwana mari dzakakwana here dzemukoro nezvakasiyana-siyana uye futi zvikwanisiro zvokuti kana munhu achinge arwara apinda muchipatara zvekurapisa zvacho zvirimo totarisazve tine nyaya yevana vezvikoro vari kunonzi maexam classes vari kunyora maexam zviri kufamba sei vachaenda sei transport yavo kuzvikoro zvese izvozvo hapana zvakarongeka zviripo
gurukota revashandi pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu vapaul mavhima vabvuma kuti hurumende yange isati yatora danho rekupa vamwe veruzhinji vanotambura mari yerubatsiro nekuti lockdown yerwendo runo yakaitwa nechimbi-chimbi. Asi vati nekuda kwekuti lockdown inogona kuvepo kwenguva yakareba, bazi ravo riri mushishi kutaura nebazi rezvemari kuti rubatsiro urwu rwupiwe kuvanhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vanhu vakawanda havana kupinda muguta vachiita mabasa avo semazuva ose, asi vamwe vapinda zvisinei neuwandu hwemapurisa ayo anga achingombeya-mbeya mumigwagwa vachibvunza vanhu zvikonzero zvekupinda muguta. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vashoma vevanhu vapinda muguta vanga vachitenga zvekudya muzvitoro zvikuru zvakaita seOK, TM, N Richards neMetro Peach pamwe nekutora mari dzavo kumabhanga. Mumwe mugari vaEdmo Sangano avo vatadza kutora mari yavo mubhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ vati kuvharwa kwenyika kuchavarwadza sezvo vanenge vasina mari. VaSangano vati vanzi mari yapera ukuwo zviri kunetsa kutenga nemakadhi ekubhengi sezvo michina inoshandiswa ichigara isina masaisai.
Vanzi mari hakuna, tinongotorosa mari kupafuseni kama 11-12 mari inenge yapera mubhengi ndini vamusisina mari.
Mumwe mugari wemuchinoi amai Rita Kanukamwe avo vanorarama nekutengesa vati upenyu hwavo nehwemhuri yavo huchange huchirwadza sezvo vasiri kubvumidzwa kutengesa. Amai Kanukamwe vati vaswera vachiita wakiti negonzo nemapurisa.
Tuwane kujika, kama kesi nuti tuwane kujika, kwa nuna ramani vana mtu papa usi. Kwa kuzenda, yiku madungu wane shishina na sindi liponda kaka. Broto, shakato tuumbele, saka lockdown na mzuti. Kana watu susu, tuteki sato na msala, nipa watu gari kumbawa ni kwa jirevi.
Amai Kanukamwe vati hurumende ingadai yavabvumira kutengesawo nguva dzakatarwa kubva mangwanani kusvika nguva dzemasikati.
Kureruta lockdown zvakafanana kuparuva mashops ngavhuku kana 6 handish kana 3 dai vachiti sisotowanikwa kutengesawo nguva idzodzo kusvikana 3.
Asi mutsungamiri webato renew patriotic front vatendai munyanduri vati hurumende yakagona kuvhara nyika sezvo chirwere checovid-19 chiri kuuraya vanhu vakawanda.
Nyaya lockdown ndiri kuti yakakosha zvachose. Vana veZimbabwe, let's take seriously now ngatore neukurumbira nyaya yelockdown nekuti chirwere ichi chakauya zvachose hachizodzokera shure. Saka kuti tipone hunge takapfeka mamask to maintain anonzi masocial distance, better frequent sanitization.
Mumwe musoja asina kuda kuzivikanwa nezita uyo anoshandira paIngomo Barracks anga achienda kubasa ati anga ari pazororo asi adanwa kubasa. Musoja uyu ati masoja akawanda anga ari pazororo anzi adzoke kubasa nhasi. Hurumende yakazivisa kuti iri kuvhara nyika kwemazuva makumi matatu vanhu vakawanda vasingaende kumabasa kusara kweavo vanoshanda munzvimbo dzine chekuita nekuraramisa vanhu dzakaita sezvipatara nemakiriniki muzvitoro zvekutengesa zvekudya vanofambisa mashoko nevashandi vehurumende vakaita semapuri risa masoja pamwe nevanochengetedza mumajeri. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Commission inoona nezvekufambiswa kwenyaya dzemumatare yeJudicial Services Commission kana kuti JSC yazivisa nhasi kuti kunyange hazvo matare achange akavhurwa pamazuva elockdown level 4, matare dzemosva achange asingaiti mabasa ese anotarisirwa kuti ange achiitwa semazuva ose. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weJudicial Services Commission Mozvare Rumbidza itakawira vati kunyange hazvo matare anenge akavhurwa panguva iyi havakwanisi kuita mabasa avo sezvinotarisirwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19 nezvimwe zvipingaidzo. Mozvare takawira vati nekudaro matare achange achingonzwa nyaya dziri kupinda mumatare kekutanga, nyaya dzechimbi-chimbi pamwe nenyaya dzavo vanenge vachida kukumbira mukana wokutongwa vachibva kumba kana kuti bail application chete.
The limited services that will be provided by the courts are initial remands.
Matare anenge achingoita nyaya dzinotevera vari kupinda mumatare kekutanga, vane nyaya dzechimbi-chimbi neavo vanenge vachida kukumbira mukana wekutongwa vachibva kumba.
Mozvare takawira vati izvi zvinoreva kuti vese vane nyaya dziri mumatare avo vaivapowa mazuva ekudzoka ari mumazuva makumi nematatu anotevera vachazodzokera kumatare mumashure memazuva aya zvichitariswa mitemo inenge yaiswa nehurumende mukuedza kudzivirira kupararira kwedenda recovid-19. Judicial Services Commission yazivisawo kutiwo vese vachange vachiuya kumatare vanosungirwa kutorwa temperature, kupfeka mamaski pamwe nekugeza maoko uye kuona kuti havabatani nevamwe zvakanyanya. Sangano iratiwo vanhuwo zvavo vanenge vasingabvumirwi kupinda pamatare mukati memazuva akatarwa elockdown, asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobeishava vaudza Studio 7 kuti matanho atorwa nejudicial services commission aya anotyora bumbiro remutemo yenyika. Vashava vati izvi zvinoreva kuti vanhu vaye vane nyaya dziri mumatare nyaya dzavo dzichanzwikwa mushure menguva yakareba zvisinei nebumbiro remutemo renyika iro rinoti nyaya dzinofanirwa kunzwikwa nechimbi chimbi mumatare. Vashava vatiwo zvinoomesera wavo vasina kupiwa mikana yekutongwa vachibva kumba vachiti nguva yavo yekugara mutirongo inenge yorebeswa kunyange hazvo vasati vabatwa nemhosva.
Vanhu vakawanda vane nyaya dzavo dzanga dzirifanira kuti dzinzikwe kumatare edzimhosva vaakumira imwe nguva yakareba vasati vaziva kuti vachaita sei, vaakumira nguva yakareba vasati vaziva kuti vane mhosva here kana kuti havana. Tingangoti isusu kutyora kodzero dzavo nekuti pabumbiro remutemo rinotaura kuti munhu wese ane kodzero yekutongwa mhosva yake kwenguva pfupi pfupi. Saka kodzero iyi iri kutyorwa. Zvekare tine vamwe vanhu vari mumajeri vasina kupuwa mabeyo vari kutongwa vachibva kuHarare Central Prison nekuChikurubi. Vanhu havanga vachifanira kuti nyaya dzavo dzipere muna January, asi zvaakureva kuti yaakuinda muna February kana mumwe dzichateera. Zvekare kurebeswa kwenguva yavachagara vari mutirongo vakamirira kutongwa zvinova izvo zviri kutyora zvekare kodzero dzavo dzekuti munhu haafanirwi kuti aite kunge akupikira jeri iye akamirira kutongwa asati abatwa nemhosva.
Kupararira kwechirwere checovid-19 zvakanyanya kwakaita kuti hurumende ikurudzire veruzhinji kuti vagare kudzimba kutanga nhasi kwemazuva 30. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vagari vemudunhu reGeorgia muAmerica vari kuvhota nhasi musarudzo yezvigaro zviviri zveSenate iri kudzokororwa kana kuti runoff, iyo yakakosha zvikuru pakati pemapato eRepublican Party neDemocratic Party, sezvo bato richatora zvigaro zviviri izvi richave ndiro rine masimba mudare reSenate. Sarudzo iyi iri kudzokororwa mushure mekunge pashaya yakakunda musarudzo yakaitwa musi wa3 Mbudzi gore rapera. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakanga vari mudunhu iri nezuro manheru vachibatsira nhengo dzebato ravo reRepublican Party vaDavid Perdue naamai Kelly Loeffler kutsvaga rutsigiro. VaTrump vakadzokorora zvakare mashoko avo ekuti sarudzo dzakaitwa muna Mbudzi dzakabirwa zvine mutsindo. Vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika vakamirira kutoreswa mhiko uye vari vebato reDemocratic Party vaJoe Biden vakanga vari muGeorgia zvakare nezuro vachibatsirawo nhengo dzebato ravo vaJohn Ossoff naReverend Raphael Warnock kutsvaga rutsigiro. Vanhu vanodarika mamiriyoni matatu vanonzi vakatovhota kare muurongwa hwekukasika kuvhota kana kuti early voting. Sarudzo iyi iri kuvharwa nenguva dza7 manheru uye zvichabuda musarudzo zvinogona kuzoziviswa mangwana. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muGeorgia, vasimba Rashe Chipere, vanoti kunyanga hazvo makwikwi ari pakati penhengo dzemapato maviri aya akasimba, vanoona nhengo dzose dzeDemocratic Party dzichikunda nechikonzero chekuti vatsigiri vebato iri vari kubuda zvine mutsindo vachinovhota kudarika mamwe makore ose. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ari zvino, ndingati vari kuti kwikwidzo yeRunoff ikwikwidzo yakatariswa nenyika yese pamusaka pekuti ndiyo ichaditemena kuti bato rinenge rine yanti upper hand muSenate ichi magariro atatakaita maRepublican vakanga vane anoti majority vote, so varofanira kuti vahwine masiti mairi aya kuti vakwanise kuti kana vavisa mutemo zviya zviya president anenge aine vanhu vanomubatsira vasingaopposi. Saka kuenda mbota anofunga varukuti itaka breaka marekodi. Saka haa, ibasa basa.
Takaona nezuro mutungamiri wenyika wa Donald Trump. Pamweche tine vakasarudzwa kutungamira nyika vasati vagadzwa zvavo vaJoe Biden vachipindawo mudunhu reGeorgia kunotsvaga rutsigiro. Izvi zvinobatsira sei nhengo dzavo dziri kukwikwidza idzi?
Izvi zvinobatsira kuti nhengo dzavo dzati kukwidza. Vamwe vanhu vanozikanwa zvavo asi avo vaJoe Biden naTrump vachiuya vanhu vanozikanwa nenyika yese. Kuti pese pavanotaura vanhu vanoteerera. Saka vaya vangu vachida kuvhotera masenata ari kukwikwidza munomu. Vakanzwa kuti ari kutsigirwa nanhingi, ari kutsigirwa nanhingi. Zvino attract attention yavo oenda kunovhota.
Mungava taura here kuti zvinhu zvakamira sei tichitarisa kuti nguva dzinoitwa sarudzo tinoona kuine mitsetse nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zviri kuwanikwa here izvozvo muri kuvhoterwa?
Panguva ino zvazviri nani chaizvo. Zvinoti ndakaenda kunovhota zvakangonditorera mamini dzinofunga 10 chaivo. Ndakapinda ndikabuda ndikapedza zvese. Nekuti vanhu vakanyanya I think vanoti 1/3 yevanhu vanokwanisa kana kuti vakaregistra kuvhota vakatovhota kare vachishandisa yavanoti early voting. So zvinhu zvakadaro zvakabatsira kuti mitsetse iite mudiki.
Ko tichitarisawo kuti vaTrump mudunhu iro reGeorgia vari kunyunyuta kuti sarudzo dzakabirwa zvakanyanya. Munoona zvine zvazvinokanganisawo here kana kuti zvichiwedzera kukunda kwebato ravo remaRepublican?
Kwandiri zvinokanganisa yatingati confidence yekune vagari vemuGeorgia kuti kana ndikanoisa vhoti yangu inini inokaundwa here kana kuti ichabirirwa. Asi kune vanhu vanofarira vemadhemokrasi hazvisi kudiscourage vanhu kuti vanovhota. Vemadhemokrasi varototi zvaita nekuti vakaramba vachirwisa kudaro vachiita zvavanoita izvozvezvo zviri kutora focus away kune zvinhu zvine basa.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vasimba rashe chipere vari parunhare muAtlanta mudunhu reGeorgia neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees rinoti mazana masere evanhu vemuEthiopia vasvika kumabvazuva kweSudan. Izvi zvasvitsa uwandu hwevanhu vemuEthiopia vari kutiza mhirizhonga iri kuitika mudunhu reTigray pazviuru 56. Vanhu vasingaoni varatidzira nhasi muCameroon vachicherechedza zuva reWorld Braille Day uye vachikurudzira kuti pave nemabhuku eBraille akawanda pamwe nevarairidzi vakakwana kuitira kuti dzidzo yevasingaone isimudzirwe. Varwa kwemakambani akawanda uye kuti vanhu vagare mudzimba senzira yekuedza kudzivirira kupararira kweCovid-19 iri kunzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi ichapa kuti upfumi hwenyika hutoramba vakananga kumawere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti muzvinafundo Mutuli Ncube ndiwo chete mushanyi muJerusarema ainge asiri kuziva zviri kuitika apo vakavimbisa kuti upfumi hwenyika huchawedzera nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana kana kuti 7.4% gore rino apo vaiparura bhajeti ravo regore rino. Asi nyanzvi idzi dzinoti akahandike kutanga vaNcube vachivimbisa mashura asi vachikundikana nekuti vakambozviita muna 2019 na 2020 kuti upfumi huchaita zviri nani asi akavamanyautsa mukanwa harava kurota ichiyamwa. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vanoti nemamiriro aita zvinhu hapana chekuita kunze kwekuvhara mamwe makambani.
Zvange zvakarongwa kuti zviitwe gore rino ra2021 zvekusimbisa upfumi hwenyika nekutarisira GDP growth zvichakanganisika nenyaya yemalockdown ataanavo. Asi malockdown aya ari necessary nekuti COVID-19 infections dzakwira munyika. Saka it's a matter of yekustrike a balance between kuchengetedza upenyu nekutiwo makambani anga achishanda. Zvese zvakakosha asi tinoona kuti chikuru kuchengetedza upenyu. Tinodaira kuti nekufamba kwenguva pacha bvumirwa makambani zvakare kuti aoperate asi pasingaitwe compromise nyaya dzehealth and safety.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti hurumende ikaita zanondega zvichatopa kuti upfumi hutatarike.
Hongu tinobvumirana nehurumende kuti ine responsibility yekuprotekta vanhu, asi sekuona kwendaita havana kuita proper consultations nemape manzvimbo dzine matambudziko makuru. Tingati inyika yese here kana tipane mahotspots? Saka tikangoita lockdown tovhara nyika yese tisina kunyatsa kunzwisisa kuti ndepapi panoda kuti pagadziriswe, ndepapi papari nani, tinobva tamisa kufema kwenyika yese.
Vamugano vati zvimwe zviri kuitwa nemapurisa zvinonetsa kuzadzikisa.
Kushandwa kwaagriculture kuri very fluid, vanhu havangofambise zviri kufunga mapurisa kuti munhu anofamba unga anoenda kuchechi. Kuti umbotsvaka sabhu kuti wari kupi waenda kurufu waenda kuchikokiyana weida kuwatsamba kuti umhai unotenga mushonga wegonye, zvichanesa izvozvo.
Vaenderera mberi vachiti nyaya yekuti vanhu vagare mudzimba chete haidzivirire kupararira kwechirwere checovid-19.
Hazvina kujeka kuhurumende kuti what measures, what programs are they going to be taking kuti zvibatsirise kuti tideredze denda recovid-19. Sekuenza nyaya dzekutesta nenhau dzekudzidzisa vanhu hazvina kunga zvajeka, tangodzigarai mudzimba.
Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vatiwo
sezvatinoziva lockdown yakapedzisira kuannounsa vanhu vakawanda vakarasikirwa nemabasa. Kana chiri chinhu chakadaro, taitarisira kuti hurumende isati yataura, yobvunza vemabhizimisi, yobvunza vashandi, yobvunza vanhu vakasiyana-siyana kuti tingaita sei sezvo tasangana nedambudziko. Zvese izvozvo zvina kuitika.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Maintensive care unit beds akawanda atori occupied, saka lockdown inobatsira kurejusa kuti chirwere chirambe chitenderera. Apo mamwe maplans nemaresources achiunganidzwa kubatsira avo vanenge vataona chirwere kuti vakwanise kunge vachirapwa.
Vativo handi makambani ose ari kuvharwa.
Upfumi hwenyika hunogadzirika. Maessential services akaita seagriculture nemining ari kuramba achienderera mberi.
Kunyange hazvo pakawanikwa nhomba yekurapa chirwere ichi, paine tarisiro yekuti upfumi huchaita zviri nani pasi rose, zvino zvinenge zviri kutora nguva kuti zvigadzikane. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nhasi manheru na 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuzeya nyaya yekuti vanhu vagare mumba kana kuti lockdown senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Kuchirongwa ichi chiri kubatsira here kana kuti kwete vechidiki munyika? Muri Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vochema-chema neurongwa hwehurumende hwekuvhara nyika kwemazuva 30. Vamwe vanhu vemuchinhoyi vanotadza kutora mari dzavo kumabhanga. Nyanzvi dzeupfumi dzoziya zvinoreva kumbovharwa kwenyika uye zvazvinoreva kuvanhu nemabhizimusi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at vuanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.